I think zviri kungoratidza izvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye hapana shanduko yatingati positive change yatiri kuda tikauti inganyanya kuitika irogoratatarisa naro heri tikutangisisa muri kuona nyaya dzemvura kuti hatisi kuexpecta mvura yakawanda inonaya saka zvinogona kuafecta agriculture production makaonawo zvakare mitengo yezvicherwa yakaderererei pamusika saka muchaona kuti mining haizokwanisi kunge ichicontributa chikamu chakanyanya kukura saka zvese izvozvo zvichaafecta performance yeeconomy gore ratatarisana naro zvokuti handibvumirani nefocast yapiwa navatinamasa yekuti ikonomi inokura by 3.2 gore ratatarisana naro
vakuchera munotiwo pamusoro pebhajeti
ndinoona kuti kwemakore kutanga vabiti vachiuya nekamen bhajeti redu raramba riri pa4 billion zvazvinoreva ndizvo kuti utsumo hwedu hausi kukura 4 billion yachona ndinononge ingatotinetsei kuti tiwane nekuti tikatarisa hurumende haisi kukwanisa kuti inge tiwane dzimwe mari zvinoita kuti vange vachikwanisa kutsara magepu kana kuti mikaha iri kuitika nekuda kwekuda kwavo kushandisa mari yakawanda dambudziko ratinarambira kuti kune hurumende inoda kushandisa mari isingadi kuti igadzire zvinhu zvinoita kuti pave nemari saka ndinoona kunge 4 billion ndiyo hayo yavakwanisa kuti vanokwanisa kuwana asi ndinoona kuti mizhinji yachona vari kutarisira kuti inge ichibva mumitero kuitira kuti vari kutarisira kuti inge ichibva muhomwe yevana vezimbabwe nenzira dzakasiyana siyana
vachitambara tinoonawo kuti vari kutaurawo nenyaya yekumutsiridza nyaya dzekurima idzi ndokwavanenge vanyanyoti bate batei zvinhu zvingatarisirwa here kuti zvingazomutsiridzwa zvichisimudzawa upfumi hwenyika
hongu pane zvataurwa nyaya dzemairrigationi nyaya dzemapartners edu ari kutibatsira kuinvesta muirrigation inyaya dzakanaka asi nyaya dzinotora nguva kuti dzinge dzichizounza pumbiso kuekonomy hongu hurumende yataura kuti yakutora chikwereti chekotco asi muri kuona kuti zvichatowedzera chikwereti chehurumende zvoita kuti zvinhu zviprobably zvisamire zvakanaka in terms of macroeconomic developments edu saka handioni paine chanyanya kushanduka kunze kwekuti zvinhu zvinogona kutoti omei probably zvozonaka paya paya ndokunge awedzera kuinvesta munyaya dzezvinhu zvakaita sana irrigation nezvinhu zvakaita sana infrastructure
vakuchera
dambudziko rinofanira kuzivikana nevana vezimbabwe raita hurumende yedu nderekuti kunze kwekuti tinge tichiita muonera pamwe panyaya yekuda kuti titwasanudze upfumi panenge paakuita chirwirangwe panyaya dzekuti atange achizotonga muna ramangwana ndiani mubato riri kutonga rezamupesa
vachitambara tinoonawo kuti vachinamasa vataurawo nenyaya yekuti hurumende ichange ichibatsirawo varimi vanokwanisa kusvika 300,000 kana kuti mazana matatu ezviuru tichitarisa urongwa ihwohwo hurumende ine mari here yekuti inge ichikwanisa kuzobatsira varimi avo kana kuti zvinongoperera pakuita manyautsamukano kutaura uku
ati ndo patingati pasina kujeka ipapo kuti hurumende mari yacho ichange ichiwanikwa kupi
vakuchera mari inoita $3.2 billion ichange iri mari iri kuenda kumaemployment costs munoti
hurumende kubva makore apera yagara ichiuziwa kuti dai vanga vatsvaka nzira dzekuti bhajeti ravo ringe tichiitika tisati tambobata bata vashandi pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinoitwa nehurumende zvakafanana nekutengerana mota zvakafanana nekufamba vachienda kunze kwenyika zvinokwanisa kuchengetedza mari.